chokwadi vakande miri bato redu Transform Zimbabwe harisi kuwirirana zvachose nezviri kuronge hurumende yakatendeuka mushure mekunge tawirirana semastakeholders paprocess yekuti makits awanikwe. Saka isusu seTransform Zimbabwe tiri kuona kuti ndoo patotangire chitsotsi chekubiridzire sarudzo ya 2018. Saka tiri kurambirana nazvo zvakanyanya. Saka tine mastrategi akasiyana siyana aitarongwa kuti tirwisane navo. Yekutanga ndeyekuti tiri kushanda nevanhu vemuZimbabwe chaivo chaivo kuti tiwirirane kuti toita sei nekuda kwazvo. Saka tiri kubatana mamapato ematongerwo enyika anopikisa kuti tiite demonstration kana kuratidzira patiri kuita muna Machi muno. Kurapikisana nehurumende neuropa hwayo ihwohwo. Chechipiri tiri kuti hatisi bedzi kungozodemonstrata nekushandidzana nevanhu bedzi. Takatinyora futi petition yatiri kusainise vanhu yatiri kuenda naye kusadhiki. Saka tiri kunyore petition yatiri kuzoenda naye tichitenderera kunyika dzemusadhiki tichivaudza nekuvazivisa nezvekusawirirana kwedu nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwayaita kutanga kuda kutobiridzire sarudzo.
Zvii zvamunotarisira kuti nyika dzemusadhiki dzizoita pamusoro penyaya iyoyi tichiona kuti Zimbabwe inyika yakazvimirira inogona kuita madiro acho jina?
Kunyange Zimbabwe iri nyika yakazvimirira yoga, but maringe nesarudzo pane framework kana maguidelines anowirirwana nenyika dzemusadhiki mafambisirwo anezvesarudzo. Saka Zimbabwe yakatoisa signature yayo ipapo, takatoisa senyika signature kumaguidelines iwayo. Saka isusu zvatiri kutarisira kuti sadhaki iite ndezvekuti ngaite pressure kuZimbabwe government kuti idzokere pachirongwa nechibvumirano chemastakeholders.
Tinoonawo zvakare kuti bato renyu riri kuitawo dzidziso pamusoro paiyo nzira itsva yekuvhota nayo iyoyi. Muri kuzvifambisawo sei?
Takaona kuti biometric voter registration iprocess yekutoti muZimbabwe ndeyeutaaakuti atonyorese patsva zvakare kuvhota echiise biometric data rake muvoters roll. Saka zvinoreva kuti munhu wese anofanira kuziva kuti achade kutonyoresa patsva zvakare kuvhota. Saka ivo pari zvino vheki haisi zvachose kutange prosesi yekudzidzise vanhu nekuvakurudzira kuti kana zvavhurwa vazondonyoresa. Saka isi tiri kuona kuti nenguva yatiri kuende pasarudzo nguva yapera zvakanyanya zvokuti isi sebato takati ngatitotanga dzidziso iyoyo kuvanhu kuti vazive kuti biometric voter registration chii number one. Chechipiri kuti vazive futi zvakare kuti zvinoreva kuti vese vachada kuti vanyorese kuvhota patsva. Saka isu takatotamba kuti vakurudzira tichivaudza manje nezvinodikanwa zvacho kuti vandoregista vandozvide fingerprint iye panonga pachide mufananidzo wavo nekuti ndeinonzi biodata iyoyo. Saka isusu tiri kuti vanhu ngavafane vazviziva vagadzire mapepa anodiwa kuitira kuti zvazozivisa kuti chiuya imunyorese kuvhota. Vanhu vanonga vane mapepa avo anodiwa kuti vanyorese kuvhota ndekuti vanhu vakuzviziva vatogadzirira.